Vachitaura nasi kumarindai Hiroseka Muharare uko vanga vachiradzika gamba renyika Kene Okeni Constantine Mabuya vamunanga kuvati gore rino riri kuratidza kuti Zimbabwe icharamba ichibudirira.
Individually and collectively we shoulder the responsibility to develop, modernize and industrialize our motherland, Zimbabwe. The year 2024 is promising to be a year of further growth and development.
Tisu pachedu tine basa rekuti nyika ibudirire, ifambidzane nedzimwe nyika uye tisimudzire maindustry. Gore ra 2024 igore rekuwedzera budiriro yenyika.
Vatiwo vakadzoka kumusangano weItaly Africa Summit nezuro vachiti chinangwa chavo ndechekusimbaradza ukama weZimbabwe nedzimwe nyika zvinozosimudzira upfumi wenyika. Vamunangagwa nevamwe muhurumende yavo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica, nyika dziri mugungano reEuropean Union nedzimwe vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Amai Spiwe Fuzan, avo vanga vabva kumusha weEpworth vauyawo kumarinda kuzochema vamabuya, vati utungamiriri wavamunangagwa huri kuunza budiriro.
Zvinochinjira zvakatowandisa zvokuti iye vagara vakatotanga kutara. Nekuti tikatarisa iye zvino mugwagwa wemasvingo mugwagwa watonakidza wakutofamba mota, totarisa zvibhorani zvavatoita musha, zvibhorani zvakatowandisa. Saka so tiri kutarisira kuti 2024 kuchava neshanduko yakatokurisisa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati muromo hauzarirwi nerwizi.
Ikwezvinoizvi tatarisana nemitero yatisinganzwisise, upenyu hwedu hwaminyama nemitero nematoll gate fees nezvimwe zvakawanda zviri kuita kuti income yekupinda mumaoko iri kupinda mumba inge iri diki. Vakaita economics vanonyatsoziva kuti kana mukawanza mitero paincome demand inoitwa restricted. Saka kana demand ichinge yaita restricted, economic growth inobva kuekonomi haife yakabudirira kana muchinyima vanhu mari yavanofanirwa kuseenzesa kuenda nayo kumusika. Saka ikwe zvine izvi upenyu hwakaomera maZimbabwe akawanda.
Vamunangagwa vatiwo shuviro yehurumende yavo ndeyekubatanidza vana veZimbabwe kuburikidza nekugadzirisa nyaya yeguku rahundi.
Presently, the Second Republic is driving the efforts to find closure and healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of our independence through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities. We are addressing the Kukurahundi matter.
Pare zvino hurumende yeSecond Republic iri kushanda nekutungamirira kuti tiwane kupodzwa kwemavanga ezvakaitika tichangowana kuzvitonga kuzere. Kuburikidza nenzira dzakawanda kusanganisira zvirongwa zviri kuitwa nemadzimambo nematunhu. Tiri kugadzira nyaya yegukura hundi.
Munguva yegukura hundi kutanga muna 1983 mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebelele neMidlands nemauto e5th Brigade vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Asi vanhu vemunzvimbo idzi vanoti vanhu vakawanda vanhuwo zvavo, kwete zvaitaurwa nehurumende zvekuti yairwisa vainge vaipandukira. Vamunangagwa vari kushanda nemadzishe pari zvino kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa nyaya yegukura hundi mushure mekunge hurumende yapedza makore isingadi kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Madzishe achapinda mumamisha achinzwa pfungwa dzevanhu. Panguva yegukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Murongi wemabasa muNational Transitional Justice Working Group vaFortune Kuudzewe vanoti havawirirane nekuti vamunangagwa vangatungamirira kugadzirisa nyaya dzegukura hundi.
Nekuti tinoziva kuti ivo ndivo vanga vari mukuru wemauto A5 Brigade akatumwa kunoita zvegukura hundi. Kuti vazouya futi vachiti ndivo vaakuda kutungamira nyaya iyoyo kwatiri zvinoita kunge bhinya roda kubvisa mwana wemvana madziwa. Naizvozvo tine zvatinofungidzira nekukurudzira kuti zvinge zvichiitika. Chekutanga chatakaona ndechekuti hapana matanho aripo ane chekuita nemitemo yatinoti legal framework inoita kuti madzishe ekumatebeleland ange achifamba nenyaya dzegukura hundi.
Vamunanga gwavatiwo hurumende yavo iri mushishi yekurwisa chirwere chekorera chakatanga kupararira munyika gore rapera. Vati vari kuchera zvibhorani uye kuita zvimwe zvinoita kuti vanhu vawane mvura yakachena uye kupiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Kunyange hurumende iri kuita zvakakwana, sangano reWorld Health Organization rinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti chirwere ichi chisauraya vanhu vakawanda munyika. Hundiyo iri kubatsira Zimbabwe nenhomba dzekorera. Vatiwo Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanya nekufa kwavamabuya avo vavati vakashanda zvinofadza kubva mukurwa hondo yerusununguko nekuva nhengo yeZimbabwe Defence Forces. Vamabuya vakashaya vari kuWestern Clinic muHarare musi wa23/2024 mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vakaberekerwa kufila Bhusi mudunhu reMatabeleland South musi wa12/1952. Mhuri yavo yakazoenda kuZambia muna 1954 ivo vachizopinda mauto eZanu neZandla muna 1969. Mushakabvo asiya vana vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.